Yeah, 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 yeah. Remember, God's time is the best time. Eyo ikuyesha, emperor. They don't believe by now. Dinenge nisisi poini. Dapupunyuka mufu. They don't believe by now. Nenyaya yeva vengi vai karava chindirongera. Askana mwari vati yes. Hapana chati no. Hapana chati stop. Kana mwari vati go. Hapana chazo tika kana vafura matu. Ata mirene ma ama chai wetiri ma pro. Vati tipatira chipoi chipoi eh. Kuna jesu toti kokoi kokoi eh. Tapinda pam soroi soroi eh. Mwaya yetina hokoi hokoi eh. Anita believe eva vengi ishewa. Kana vashandiri vasata. Na kubilifa indi mimona difumba miya munoti.